Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 6 nyamavhuvhu 2023 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
dambudziko ratinotova naro ndekuti madeputy minista iyava namamwe maminista vane mari dzokukwanisa kutumira vana vavo kuzvikoro zvakabudira zvemaprivate school zvinodhura kana kutumira kune dzimwe nyika kuti vanodzidza vedu vana vachitambura
rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yehigher and tertiary education anofanira kukumbira ruregerero mushure mekuudza varayiridzi vasina mabasa kuti vatange zvikoro zvavo
gwaro redu rechitatu repre-election update tiri kutarisa maererano nezviri kubuda mumatare edzimhosva kubva zvakagara dare renomination court
sangano rezimbabwe election support network rabuditsa gwaro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika pamberi pesarudzo dzegore rino
aizvino mutemo wedu unoda kuti dare guru reparamendi riivandudze mutemo yeMines and Minerals Act kana kutoubvisa zvachose toisa mutemo mutsva unoenderana nedonzo revana vezimbabwe rekuti maminerals anofanira kuti aendese nyika pane danho richiri pamberi
muzinda weamerica muzimbabwe unoti zimbabwe haina mitemo yekuchengetedza nokudzivirira kuti zvizvarwa zvayo zvisabirwa zvicherwa zvavo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc zvichitevera mashoko akataurwa nemutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yehigher and tertiary education varaymond machingura ekuti vadzidzisi vasina mabasa vanogona kutangavo zvikoro zvavo rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti vamachingura vanofanirwa kukumbira ruregerero kubva kuvarayiridzi munyika mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takawafira joe vanoti vamachingura havasaifanira kutaura mashoko awa vachipa magwaro ekupedza dzidzo kuvadzidzi vakanga vachidzidzira kuva varayiridzi kana kuti graduation pabelvedere teachers college pakupera kwesvondo
mashoko akataurwa nadeputy minister vehigher and tertiary education varaymond machingura okuti varayiridzi vasina mabasa ngavatange zvikoro zvavo mashoko atisingaexpecti kubva kuna responsible minister uye chigadza pasi mimba yomusikana chatinofanira kuti titarise ndechekuti iresponsibility yehurumende kuona kuti vana vechidiki vanoenda kuchikoro pari zvino tine vana vakawanda stereki vasina varayiridzi tinoda zvikoro more than 3000 tine deficit yavarayiridzi inopfuura 50,000 zvino kuti tine zvinhu zvakadaro munyika deputy minister wotaura kuti varayiridzi vasina mari vari kutobvawo chikoro vatange zvikoro zvavo ndinoona kuti mateya uye kutamba namadhaka pasina mvura deputy minister vanga vachifanira vataura urongwa hwehurumende hwokuona kuti jangwa iri rekuti zvikoro hazvimo uyezve varayiridzi vakawanda havasiri employed isu tine vanhu vakatrena zvoita sei nehurumende ingava hurumende isingafungi kuti inopedza mari ichitrena varairidzi vaisingazo kwanisi kuemploya.
Chingaitwa nehurumende chiri nani apa ndechipi, Dr. Joe?
Dai hurumende yaitombopa vacho varairidzi vakaramba vane nguva refu vachidzidzira basa, zvaiva nani nokuti taiti by now vakawanda vangade vatangawo zvikoro zvavo. Asi zvese izvozvo hazviindirani nebumbiro repasi rese uye remunyika rokuti nyika ive neright yokuti iprovide quality public education. Maprivate schools aya hausiwo muzongoza wekudzidza munyika. Chinodiwa munyika kuprovida quality public education ndozvinopa mucherechedzo wehurumende ine hanya navanhu vayo, mucherechedzo wehurumende inokoshesa ramangwana rakanaka revana vadiki. So kuti tinzwe kuti varairidzi vasina mari ndai munotanga zvikoro zvenyu, tinoona sokuti kuposha zvikuru kwazvo kubva kuna deputy minister.
Dr. Joe, munoti kuna deputy minister Raymond Machingura vakataura mashoko aya?
That deputy minister unofana kuapologize kuvagari vemuZimbabwe. Atiudze gwaro ririko rehurumende rokuona kuti vana vadiki vadzidza mune zvakanaka. Dambudziko ratinochovanaro ndekuti madeputy minister iyava namamwe maminista vane mari dzokukwanisa kutumira vana vavo kuzvikoro zvakabudira zvemaprivate school zvinodhura, kana kutumira kune dzimwe nyika kuti vanodzidza. Vedu vana vachitambura vari mumaclasses akanyanya kupetwa kuwandisa, zvinopa kuti varairidzi vashoma vachiri muzvikoro vatadze kuona kuti vabatsira mwana umwe noumwe. Saka hatidi system yokuti tiri kuproducea maleaders ayo anova vana vevanhu vakafuma vanokwanisa kuenda kumaprivate schools, tichiuraya ruzhinji gwomuZimbabwe huri mupublic school. Saka deputy minister mashoko avo haana uchenjeri, mashoko okushora okutuka vana veZimbabwe. Taatifunga kuti hurumende yavanhu haifani kudaro, mashoko akadai haafani kutaura tichienda kumaelection kuvanhu vanoda kuti vapiwe nevagari vomuZimbabwe dzimwe 5 years. Zvino tingapa vanhu 5 years dzimwe dzokuzoti tangai zvikoro zvenyere. Tinofanira kuona hurumende ine gwaro rakajeka renext 5 years rokubatsira vana veZimbabwe kuti vadzidze mune zvakanaka. Tinofunga kuti deputy minister nehurumende inoratidza kuti haina hanya nevana veZimbabwe. Mashoko hatisingaexpecti, mashoko asingavaki, mashoko okuputsa, mashoko okushora dzidzo yomuZimbabwe, nokuti zvinoratidza kuti hurumende haina urongwa hwakajeka hwamangwana hwevana veZimbabwe. The best investment munyika yega yega kupa vana veZimbabwe dzidzo yakanaka.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tabata amai Chipo Mayeza vemuhofisi yava Machingura, asi vanga vasina kutipindura pataenda pamhepo. Sachigaro, sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rabudisa gwaro rinotaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo dzegore rino. Gwaro iri rinoti sangano reZimbabwe Electoral Commission rakanonoka kugadzira mabhokisi ekuvhotera nekuda kwekuti kuchine nyaya dzine chitsama dziri kumatare edzimhosva. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Zininga nasachigaro veZesni vaAndrew Makoni.
Sesangano reZimbabwe Election Support Network takaparura gwaro maererano nezviri kuitika munyika, takatarisana nesarudzo dziri kuuya. Gwaro ratakatiro pre-election update. Gwaro irori riri kuongorora zvanga zviri kuitika kubva pakaitwa proclamation nemutungamiri wenyika yokuti sarudzo dzegore rino dziri kuitwa musi wa23 2023. Iri hasi gwaro rokutanga asi rechitatu tichipa maupdates iwawa anotarisa pre-election environment kuti zviri kumbofamba sei negadziriro dzatinadzo munyika dzesarudzo.
Ndezvipi zvamuri kunyanya kutarisisa mugwaro irori?
So gwaro redu rechitatu pre-election update tiri kutarisa maererano nezviri kubuda mumatare edzimhosva kubva zvakagara dare renomination court pakaita vakanyunyutawo nezvakaitwa musi wenomination court saka matare anga ane nyaya dzakasiyana-siyana nechekuita nenomination kubva kune avo vari kutiwo vakanga vatadziswa kukanda mapepa avo pamusana pokutadza kubhadhara mari dzakafanira zvichikonzerwa nematambudziko anga arimo mufinancial sector medu akaita kuti vatadze kuburitsa mari dzakakwana ivo vanadzo muaccounts mavo kuti vakwanise kunge vachisubmita mapepa avo kunomination court. Kuzoitawo vamo vakanyunyutawo kubhulawayo uku vachitiwo vebato retriple C vanosvika 12 nevamowo vanga vanonoka kukandawo mapepa avo zvakazoita kuti nyaya idzodzi dzinge dziri mumatare kwenguva yakareba zvakonzerawo kuti kugadziriswa kana kuprindwa kwemaballot papers kunge kunombomiswa kusvika nyaya idzodzi dzapera mumatare.
Mabata nyaya dzimwe dzichiri kumatare tinoziva kune nyaya dzana navasevhi yakasuku here nevamwe dzirimowo here mugwaro irori?
Sokuziva kwenyu nyaya imwe ichiripo ndeuyo angari presidential candidate vasevhi yakasukuere vachiri kukwikwidza mumatare izvozvo vakuconstitutional court vachiti ivo vane kodzero yokuti vamire secandidate presidential candidate munyika yezimbabwe uyezve vari kuti kutyora bumbiro remutemo wenyika reconstitution kuti ivo vatadze kunge vachipinda musarudzo vavhoterwawo nevanhu.
Sesangano muchinanga kupi maererano nesarudzo dzatatarisana nadzo idzi?
Charamba tichingopa mamwe maupdates mazuva ari kuteverawo tichingoramba tichingozivisana kuti kozvamirawo sei maererano negadziriro dzemaelections ari kuyamuswa 23 August 2023.
Kurudzirewo yamunopa ini yochitiwo kudini?
Kurudziro yedu ndeyekuti maelections edu tiaite murunyararo. Kurudziro yedu ndeyekuti vakuru vemapolitical parties vakasaina pledge against violence vasango gumira mukutaurawo kuti ngapasave neviolence asi vatore matanho nemamembers avo avo vatiri kunzwa kunzi ndo vari kuita izvi kuti kana vaziva kuti pane vebato rezanupf kana kuti pane vebato retriple C vaita mhirizhonga ivo vakuru vemapolitical parties ivavo vatore matanho kumamembers avo iwavo tinenge tichingokurudzirawo kuti mapurisa vaite basa ravo vasina mativi avakarerekera kuitira kuti avo vari kukonzera mhirizhonga vange vari kure nenhandare dzesarudzo kana kuti environment yesarudzo iyoyo.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare naEvans Sininga weStudio 7. Vanoona nezvekufambidzana kwemuzinda weAmerica neveruzhinji muZimbabwe, amai Rebecca Archer Nepa, vanoti Zimbabwe haina mitemo yakakwana inoita kuti vanochera zvicherwa muZimbabwe vave vakachengetedzwa kubva kune avo vanovashandisa nekuvabira. Izvo vanoti zvinokonzera kuti vanhu vatadze kuwana mapudzi ebasa ravo sezvavanofanirwa kuwana kubva muzvicherwa izvi. Amai Achanepa vanoti makambani ekunze kwenyika ari kupomerwa mhosva yekusabhadhara vashandi mari inofanirwa vachivapa mari shoma. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai Maguhu vanobvumirana naamai Rebecca Nepa pamashoko aya.
Chikuru chandaka pata pamashoko awo ndechekuti mitemo haisi kuremekedza uye nekudzivirira kodzero dzenharaunda vanhu vanogara munzvimbo dziri kucherwa maminerals. Mashoko iwawo mashoko echokwadi. Munoona kuti Zimbabwe yese pari kunzi pane mining vagari vepo havasi kufara. Vanhu vari kufara vanhu vari kuHarare vane masimba ekutonga kana vane masimba echiuto. Asi nzvimbo yacho iri kucherwa hapana chiri kuratidza kuti pane chinhu chiri kubuditsa upfumi chiri kubva panzvimbo iyi.
Apa muri kutarisa zvinhu zvakaita sezvipi vamaguru?
Tichitarisa zvinhu zvinoshandiswa neveruzhinji munharaunda imomo zvakaita sehealth, zvakaita seeducation, zvakaita seroad infrastructure uyewo zvekare kuita kuti mari inobuda kumugodhi ipe vanhu cheuviri yatingati maalternative livelihoods yekuti vanhu vanokwanisa kutangawo kurarama umwe upenyu, zvakaita seirrigation. Asi mari inenge yakabva kumining. Asi zvinoita kuti vanhu vasarambe vachitarisa kumining, vanenge vava kuzviraramira neimwe nzira. Saka zvese izvozvo hazvisi kuitika muZimbabwe nekuti mitemo yedu like the Mines and Minerals Act of 1963 and 1961, haitauri nauye corporate social responsibility, haitauri nauye development yenharaunda iri kucherwa, inongoprotekta kodzero dzemunhu ari kuchera.
Zvingagadziriswa sei izvi vamaguru?
Taane makore makumi mana nematatu tichizvitonga. Saka pari zvino mutemo wedu unoda kuti dare guru reparamendi rivandudze mutemo yeMines and Minerals Act kana kutoubvisa zvamuchose toisa mutemo mutsva unoenderana nedunzo revana veZimbabwe rekuti maminerals anofanira kuti aendese nyika pane danho richiri pamberi padevelopment.
Munoona sekuti iyo Zimbabwe ine chido here chokuti iite mitemo yakadai inochengetedza vanhu vanoita zvezvicherwa?
Chekutanga, pane inonzi political will. Political will chido chemutungamiri wenyika nemakurukota ake ekuti mutemo ugadziriswe kuti nyika ibenefit. Kana pasina chido ichocho chekuti zvekuda kuona Zimbabwe ichibhenefita kubva kumaminerals ayo, hatifambi nekukurumidza panyaya iyoyo nekuti isu tinotaura asi hatigari mudare reparamendi, tinotaura asi hatigari mucabhineti. Saka tinenge tichida kuti maleaders anenge achigara mucabhineti vanomeka madecisions vange vari vanhu vari kuona muono iwoyo kuti mutemo wedu hauna kunaka. Asi dambudziko rataita nderekuti vatungamiri vatiinavo vakuzviona sekuti ndiwo maBritish anhasi nokuti mutemo iwoyo uri kuprotekta mainterest avo, asi nyika ichivhunika, nyika ichidzokera kumashure. Saka ndochinhu chekutanga, parikuda political will inogadzirisa mutemo, inogadzirisa mapolicies, kuchitiwo zvekare makambanis acho anodawo kunzwa hurumende ichitaura kuti itai nyaya dzebudiriro manharaunda mamuri kuchera, kwete mapoliticians vanovaudza kuti usanetseke nevanhu zvavanotaura, iwo ipaini nemari. Kana vanhu ivo vakada kukumukira tinovatumira masoja nemapurisa. No problem yatinaya muZimbabwe ikozvinezvi kuti mapoliticians edu macapitalist wekuti havanei neshungu dzine vanhu munharaunda muri kucherwa maminerals.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare neStudio 7. Amai Rebecca Achanepa vanorumbidza Zimbabwe muzvirongwa nematanho airi kutora mukukurudzira foreign direct investment. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. muzimlive.com mchungamiri webato Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezuro vakakurudzira mchungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vamise kurohwa nekurawa kwevanhu pamusoro pezvematongero enyika. Vachitaura panhamo yatinashe chitsunge webTCC uyo akapondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vachamisa vakaudza vaMnangagwa kuti havangatongi nyika yakazara makuva vachiti bato ravo harisi kuzodzorera. MuNewsday vaimbova gurukota rehurumende amai Flora Buka vari kukurudza kuva nhengo yeparamende yegokwe nembudziya vakamirira bato reZANU-PF. Vari kupomerwa mhosva yokuchidzira varayiridzi mushure mokutambira kwavakaita masaga esimendi avakapiwa naDonwell Danwell Bangure ari kukukwidzavo munzvimbo iyi akamirira bato reTCC. MuNewsday makare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakapa mudzimai wavo Auxilia Mnangagwa mubayiro weGyros Giri Humanitarian Gold Award vachiti sangano ravo reAngel of Hope riri kubetsera vanhu zvikuru. Izvi zvakaziviswa mubepanhau reExtraordinary Government Gazette rakabudiswa nezuro. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi muri Studio 7 nevana veZimbabwe, tinoti nguva yasvika yekuvhota. Ande tinovhota munhu achivhotera hake paanoda, kungozivawo nokuonawo zvezvichiitika. Umwe nomwe unovhotera paanoona kuti ndopanoita. Kana uri munhu anozivawo kuti une vana unodako ramangwana rakajeka, handiti chinovhota ndonguva yesarudzo. Zvinobva pamwoyo yedu zvisinei nokunzi uri kuonekwa sezvatinonzwa kunzi kwai unoinda uchinzi uri kuonekwa. Aiwa, inguva yesarudzo yemwoyo wako, zvaunofunga kuti ndozvichakubetsera mune ramangwana. Inotenda nenyuzi dzamunotipa dzinojekesa zvichimiro. Studio 7.
Makadi paStudio 7 apo. Hai, isusu tiri nani yedu, nyangwe tisiri kufara nezviri kuitika izvi muno munyika medu meZimbabwe. Chikumbiro chatiinacho, ndingangoti chikumbiro chandiinacho ndechokuti dei makwanisa kusaisa vamavhazi avo pane penyu ravo. Vari kungotaura zvavasingazivi, vari kungotaura zvinhu zvisinganzwisisiki. Munhu kana achinge aurawa neZANU-PF ndoweZANU-PF, kwete kuda kuzvichenura vachiti chiichiichiichi. Ndizvozvo hazvifi zvakachinja. Vaakuzotibhohwa apo.
Anamukoma makadini anamukoma paStudio 7. Inini ndirirai zvangu. Nokutendai nebasa ramunobata rechokwadi. Ms. Samson, chandaikumbirawo hangu saidi rangu inini. Vanhu veZANU-PF varimbonyamborwira-rwira zvemenemene chiiko? Chii charimbonyamborwira-rwira zvemenemene vanhu veZANU-PF? Vanhu veZANU-PF hatishungurudza, hatichaidi ZANU-PF, hatichaidi. Takuda Ndara Chamisa ngavapinde, komana ngavapinde 2023 ngavapinde. Tinokurudzira hangu saidi rangu, nokurudzira kuti munhu wese ande tovhota, munhu wese ande tovhota. Ari kuSouth Africa, ari kwakasiyana-siyana, Mozambique kupi kwakasiyana-siyana, ande tovhota. Nyika yedu inake, tashungurudzwa vana veZimbabwe.
Makadiko maZimbabwe, kwese kwamuri mumatimana enyika. Pasarudzo idzo dziri kuitwa musi wa23 idzo, daingoti hurumende, dainge iri hurumende yevanhu, dainge ichitonga nedhemokirasi, taiziziva kuti zvizvarwa zviri kunze kwenyika zvaibvumidzwawo kuvhota, kwete kuti vanoshandira hurumende chete vari kunze kwenyika. Ete, tese tiri paZimbabwe idzi, hakuna kunzi anoshanda isu, tiri kutoshandirawo nyika, tiri kunze kwenyika osa izvozvo. Ndatenda.
Mavaza, tazova kuti teishoorawo nhingiriti nashe nhingiriti tsunga akaurayiwa uyu. Kureva kuti zveshuwa muri mhondi muri mhondi. Mwoyo wako autonzwiwo tsitsi. Kutadza kungobatawo maoko nemuromo chete, kutadza kubatawo maoko nemuromo kuti teishoora mhuri yekwatinashe chitsunge. Musadaro vanhu vamwari, musadaro, hazvina kunaka izvo. Mupenyu ngatichemani.
Yevo, paStudio 7 apo, muri seiwo? tiri wapenyu tiri kunokuwedza taida kupindirawo vakura vamunanga roterai vatore ZANU-PF nekuda kwekuti maopositeni atadza basa chii chiri nani kuvhotera munhu atadza basa nekuvhotera mbavha chii chiri nani wozasinga anenge atadza basa akadzidziswa kana kuti akapuwa zvekushandisa anogona zvopedzisira kugona basa rake sezvinotarisirwa ko mbavha sezvinoita vanhu vezanufe kuba mari dzikapinda munyika vanopera kupedza kugovana mari dzenyika saka chiri nani chii kuvhotera munhu asingagoni basa wekuti mukamudzidzisa anogona kugona basa pane kuvhotera mbavha chii chiri nani munhu ane dzakakwana chii handifungi kuti angambovhotera mbavha ba achisiya munhu asingagoni ndochokwadi chamunu angago maitenyu
ndinokwazisai mose ndinokumbira zvikuru kuti hurumende yedu yezanupf ngairege mhirizhonga ngairege mhirizhonga nekuti mhirizhonga ina chainovaka nekuti vari kutuma vanhu kuti varove vanhu vachiuraya ivo vakuru vakuru vakagara mumahofisi vachidya zvinonaka veruzhinji vacho havana chavanacho havasi kuenda kumabasa vari kungoita basa rekurova maopposition ko zviri kuitirwei ko ngozi inouya kukuvakure kana kuti iwe ndiwoga unozokutsvakira ngozi hurumende yedu yezanupf ngaigezano kupagadzirisa ipapo mapurisa aite basa ravo hazvisi kunakidza zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe ndatenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number tinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Vakuru vemauto muCameroon vanoti vawana guva rine mitumbi yevanhu vazhinji munzvimbo yeEkondo Titi padyo nemuganhu weCameroon neNigeria. Zvinonzi mitumbi mipfumbamwe yavawana inosanganisira mitumbi mishanu yevashandi vehurumende vakabvutwa nevairwisa hurumende muna 2021. Mauto eCameroon akatungamirirwa kuguva iri neumwe wevairwisa hurumende akazotizira kumauto eCameroon. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica inoti yakaisa maziso ayo panyika yeNiger zvichitevera kutadza kwayo kurega zvekupidigura hurumende kwayakaita. Mauto eNiger akanga apiwa kusvika nemusi wesvondo wapfuura kuti vakande zvombo zvavo pasi uye kuti varege mutungamiri wavakabvisa pachigaro achienderera mberi neutongo hwake. Muzinda webazi rezvokudzivirirwa kweAmerica wePentagon nezuro wakati mauto eAmerica acharamba ari munharaunda yeWest Africa uye hapana urongwa hwekuti abviswe munzvimbo dzakadari. Ukuwo bazi reAmerica rezvokudyidzana nedzimwe nyika reState Department nezuro rakaita hurukuru pamusoro pekumisa rubetsero runopiwa Niger neAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yeHigher and Tertiary Education anofanirwa kukumbira ruregerero mushure mekuudza varairidzi vasina mabasa kuti vatange zvikoro zvavo. Sangano reZimbabwe Election Support Network rabudisa gwaro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo dzegore rino. Muzinda weAmerica muZimbabwe unoti Zimbabwe haina mitemo yekuchengetedza nekudzivirira kuti zvizvarwa zvayo zvisabirwa zvicherwa zvavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Semazuva ose ndiri muWashington DC ndiri kukusiyai muri mumaoko maChris Gande. Ini ndini Tanonoka Wande.